Maniruwa kanaka batereri ini ndidi tanuno kawande ndi chikuchingamiza ene mufaro mune chimwe chirongwa chedu chezve chitendero. Nhasi tiri kupedzisa nyaya yemazita emubhaibheri yatanga tichitaura nezvayo kubva masvondo mashomanana apfuura. Nhasi tatsvikwa napastor Fortunate Hove veConcerned Family Ministry kucalifornia. Semazuva ese tatanga nekuvabvunza kuti mazita emubhaibheri anokosha seiko uye anombova nebasa reiko.
Tinoona kuti mazita emubhaibheri anokosha nokuti inoratidza kuti inzira inoshandiswa namwari kutaura nesu vachidurikidza neupenyu hwemunhu. Zvinoratidza zvokuti zita romunhu rinenge rakatakura basa raachazoita panyika kana munhu waachazova kuvanhu kana chipo chaachava kunguva yeupenyu hwake panyika.
Saka tingati Nyadenga akanga achipa vanhu mazita anoenderana nezvaanga achida kuti zviitwe here?
Mwari vanopa mazita anenge ane chaanoreva kana anenge achizadzisa basa rinofanirwa kuitwa naiye mutakuri wezita racho iroro.
Pane vazhinji here vane mazita akasiyana nezvinoreva mazita avo mubhaibheri?
Zvimwe zvacho hamugoni kunzwisisa kuti zita racho rairevei, asi ruzhinji munongowana kuti zita racho ranga rine zvanoreva. Sombasa uya ainzi Rabhani, mukadzi wake akati kwanditi unonzi Rabhani Benzi. Ende zvese wakaitavo zveupenzi hwekuti wakaposa azviurayisa naDhavhidhi. Saka kungoratidza kuti mazita zveshuwa kazhinji ane zvaanoreva kashoma kuita mazita anopokana mubhaibheri nebasa rinenge richifanirwa kuitwa kana nezvinofanirwa kuva munhu uyu kana neunhu hwemunhu wacho.
Tingati zita rinopa shanduko here pamunhu?
Ndokazhinji inini vana vangu vasati vauya panyika ndichiri musikana, Mwari vakandiudza kuti mazita avana ava anenge ari ningi naningi. Saka ndobva ndazoita vana ava ndadina katsaudzira pane zvimwe zvandandaudzwa naMwari, ndobva ndavapa mazita. Ndokuzopatika kuona kuti mazita andanga ndavapa futi anga akafanana naiwo anga ataurwa naMwari. Asi chaishamisa ndechokuti mazita aya anga ari ehanzvadzi sikana nehanzvadzi komana dzandakazoshanda nadzo muAmerica makore mazhinji mberi uko. Saka zvimwe zvacho unoona kuti Mwari vanenge vachivaka zvinhu vachiratidza kuti izvo vane chavari kuita kubva muzita romunhu. Pamwe kunonzi mupei zita ranhingi, imoti aiwa isu hatipi vanhu mazita anhingi. Izvo Mwari vane vachida kuti uyu rwendo rwake panyika rwakafanana nerwaningi, saka zita rake ngarifanane. Vamwewo onzi musamupa zita roumwe munhu, mupei zita rake oga, nokuti Mwari vanenge vachida kuita chinhu chimwe chinhu chitsva pakati pedu. Kazhinji mazita chipo kwatiri isu vanhu, nokuti kana munhu akaita unhu hwakanaka akazova munhu ane unhizha, akazova munhu anoparidza, akazova munhu ane mari, izvozvo vazhinji vedu tichawana zvatinodamburirwa kubva mukubudirira kwezita rake. Saka kazhinji kacho Mwari vanenge vachiitira kuti voruzhinji tive tinokohwa zvakanaka kubva pazita iroro.
Saka tingati mazita omubhaibheri atinopa vana anovabatsira here?
Anobatsira zvakanyanya, nokuti ndinorangarira mukunamata kwatinoita vamwe vanhu vachiti imi ndaudzwa ndakara kuti zita rako iri handiro zita rawaifanira kuva naro, iri zita wakaripirwa kuti rikuremere, saka unofanirwa kushandura zita iri. Uye dzimwe nguva mazita awa vana mai vedu vanenge vashungurudzwa vosangana nemajambwa akawanda, saka mushungu idzodzo vanopa mwana zita rakadero sezvakaitwa naRachel womubhaibheri. Wakati mwana wangu ndiye Binoni, mwana wokutambura kwangu. Baba vacho vakati aiwa mwana uyu achanzi ndiye mwana weutana hwangu. Vanga vapa zita neshungu. Ndozvikazhinji zvinoitika pakati pedu. Uyewo vamwe tinopa mazita akanaka mozoona vanhu vachingobudirira, hazvimbovaomeri muupenyu. vamwe upenyu hunenge dombo akapiwa zita rekunzi chenzira kana kuchanyara. Mazita iwawo kazhinji anogona kukanganisa rwendo rwevanhu panyika nokuda kwekuti takavatovaremedza namazita iwayo. Saka ngatitochenjerai mazita atinopa vana. Ngatichenjererei kuti nosarudza mazita akadai zvaita sei. Mwana ndozvano tinoda kuti ave here. Nyangwe tikarwadziwa ngatirege kutora kurwadziwa kwedu tisa pamwana. Kana tichirwa hondo tezvara nemadzimwene kana nevavakidzani ngatiburitsei vana munyaya dzakadaro tovapa mazita anoita kuti ivo ramangwana ravo rijeke.
Pastor wewe tinotenda zvikuru nemashoko iwayo.
Tinotenda ngatinamate yedu. Mwari tinokutendai nokuti Mwari munoratidza kubva kuna Abrahama pamakataura naye makati izvo ndakuita sungano newe. Zvinoreva kuti mumazita umu mune sungano. Zvino tinonamata kuti izvo nokuzarurirwa kwamuri kutipa tibatsirei kuti nyangwe tichiropafadza vana tichivakumikidza kwamuri tivape mazita anoita kuti mukwanise kushanda navo. Mazita asava zvimhinga mupenyu. Mutigonese mutipewo kunzwisisa kuti tive vanhu vanopa mazita tiine tariro titarisire upenyu hwakanaka hwemangwana. Mwari mugotigonesa kubudira nokuzadzisa donzo ramakatituma panyika nokuti munhu wese wese ane donzo raakatumwa naMwari. Tisapotsa tisarasika zvigopambiri kuzita renyu. Isuwo tigoropafadzwa muzita raIshe wedu Jesu tatenda. Amen.
Tinofara nemanzwi ane chidzidziso chikuru zvese zvatapiwa naPastor Fortunate Hove veConcerned Family Ministry. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi hachisi chevafundisi kana vana pastor chete. Chirongwa chevatenderi vese zvavo vanoda kutaura nezvechitendero chavo. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.